chekutanga chatinotaurezvino kumabasa edu is vanhu vazhinji vane dambudziko rokunzwisisa chirwere ichi. Even vakuru vakuru veCDC neveWorld Health Organization vari kushanda mubato racho vari kuti chirwere ichi tiri kutodzidza as we go along, tichiona maitiro acho nokuti chakasiyana siyana maitiro acho. But zvavari kurekomenda is kuti kuzvidzivirira kuti vanhu vasachibata chirwere ichi, nokuti once wachibata dambudzo riripo nderekuti hapana mutonga right now, hapana mavaccines or mushonga wokuchirapa chirwere ichi. Ndo pari kunetsa.
Tiri kuona kuti muno mudiaspora vana veZimbabwe vakawanda vari kurasikirwa neupenyu. Zvii zvamungataura muchitaura nyaya yekuti vanhu vazvidzivirirei?
Vanhu varikungonzwa zvekuda maPPE, which is maprotective gears, mamask, magloves, magowns. And how did maInstitutions, mahospitals, manursing homes, how did they respond pavakatanga kuti nyaya yacho ini iriko? Saka kuti ndiite geji kuona kuti why are there more people dying? Is it because more people maZimbabweans ari kushanda muhealthcare? Or is it vanhu vazhinji vari mumafront lines even vari muhealthcare? Is it more vanhu vari mumahospital where you get vanhu vanoita diagnosis necovid? And is it something that actually I want to start looking into? Ndivona kuti why is it there are so many theories arikuuya pfungwa dzakasiyana siyana as to even why vanhu vatema vachifa more than varungu. Matheories acho akawanda as to trying to figure out what's going on socially, from a financial level scale, as well as racially as well.
Tichiona imo muno muAmerica matiri Dr. Chidavens, tiri kunzwa mastate kana matunhu akasiyana-siyana vakutanga kubvisa mutemo wangu wachimborakidza vanhu kufamba-famba uya. Munofunga here kuti America yave ready kuti inge ichibvumidza vanhu kufamba-famba?
Inini, from personal experience, I think it's too early kuti vabvumidze vanhu kufamba-famba. I know kuti America inoda kutarisira utano hwayo as far as economy status nokukurudzira kuti industry dzavo dzitange kufamba. But vanhu vakakurumidza kuda kufamba-famba, pachashaya munhu achashanda maindustry acho. If I can give an example kwandiri, inini ndinoshanda panapa vane maareas avanoti mareservations where manatives ekunokuAmerica pavanogara. Hatina case right now, and we thank God. A lot of people maApache asingagari pano pareservation, asaigara kunze kwereservation, vakuda kudzoka kumusha because pano hatina macases. Kwavari uko kumataundi nechii kune macases. Saka government, nokuti reservation is a small government, inoraniwa necouncil. Saka council yacho inotomeka malaws kuti no, hatichatombodi kuti even vanhu kana unga usingagari pano for a long time, itogara pauri ikoko. Vakuru vakuru vehealth, hatidi kuti tirambidze vanhu kudzoka kumusha, but iye zvino we in the process yokutoti vanhu vari kuti vari kuda kudzoka, they have to call line voripota. Isu tovaita isolate, tovaita quarantine for 14 days.